Vatsvangirai varamba mashoko akaburitswa nesangano renhau reReuters nezuro ekuti vakabvumirana navamunangagwa kuti vagozoumba hurumende yemubatanidzwa kana vamugabe vabva pachigaro. Mashoko aburitswa navatsvangirai anoti havasati vasangana navamunangagwa kubva pakapera hurumende yemubatanidzwa muna 2013. Mashoko aburitswa navatsvangirai aya atsinhirwa nemutauriri weMDC vaObert Gutu.
President Tsvangirai havana kumbosangana navamunangagwa, vakatotauraiwa vari makore anopfuura mana pavakapedza vasangana navice president munangagwa vachiri muinclusive government. Mashoko abuda waireuters neini wati ndiroisa nehana nokuti ndaichiziva kuti manyepo, saka tisingazivi kuti vavengere kana kuti ndovanani vari kutaura zvakadai. Zviripo ndezvekuti isu sebato remdc sokutaura kwaita president Morgan Tsvangirai tiri bato rinoda zvokupinda mupower, tawapinda through my elections are free and fair. Hatide zviya zvokupinda hanzi through the back door kuti kuchaita maelections tongogara pasi tongotaurirana topatsurirana mapowers kuti iwe otora apa ini ndotora apa uyo otora apa. Aiwa, vana vezimbabwe ndo zvavakaramba izvozvo. Ndo saka tichinzi isu tiri bato redemocratic change.
Vagutu varambawo mashoko ekuti pasi pechibvumirano chinonzi chakaitwa navatsvangirai navamunangagwa varungu vachawanikwa vachidzoka mumapurazi avakatorerwa.
Ndotoseka zvangu nokuti isu tagara tiri bato rinonzi we are non-racial, we are non-tribal. Kana uri mwana weZimbabwe, uri mwana weZimbabwe. Takatanga isu kutotaura nezveminda vezanu vasati vataura nezvazvo. Tichiti vana veZimbabwe vazhinji vasina minda ngavapiwe minda. Kana uchirangarira mu-1999 policy document yakatebhuriwa pacongress chayo yokutangana paformation yeMDC, nyaya iyo yeland yakanga iripo pamusorosoro peagenda yeMDC, nanhasi ichiri pamusoro peagenda yedu. Isu hatina basa kuti mwana weZimbabwe ungava murungu, ungava munhu mutema, ungava muIndia, ungava mukarati, kana uri mwana weZimbabwe une kodzero yokugara muZimbabwe, une kodzero rokuita mabhizinesi ako muZimbabwe kana kuita zvemabhizinesi, kana kuita zvokurima une kodzero yezvokurima. Vakapiwa minda vaya tinotoda kuti vakurudzirwe kuti vagone kurima, vapiwe maskills, vapiwe mari, nokuti vazhinji vacho vakangopiwa minda asi havana kutrenwa. Havana mari yavanhu vaana, nokuti kuti uite commercial farmer zvinodo kuti mabhangi ape mafacilities efinance, ukwanise kutenga matarakita nezvimwe zvakadaro, mafertilizer, kuti ukwanise zvokuzorima zvine udzvamu, usangorima zvataita zviya tiri kureseva kwatakabva uko. Toda kuti vanhu varime zvokugutsa mhuri dzavo, vagutsa mhuri dzavo vorimazve for export. Ndozvatoda isebato reMDC.
Mashoko akaburitswa neReuters aya anotiwo hurumende yeBritain iri kutsigirawo chibvumirano ichi icho charambwa navatsvangirai. Mumwe muzvinahofisi pamuzinda weBritain muHarare uyo asina kuda kudomwa nezita ati hurumende yeBritain iyo iri kumirirwa naamai Catriona Lang inoshanda isina divi rayakarerekera. Nokudaro mashoko akaburitswa neReuters aya haasi echokwadi. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mutungamiriri wesangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Pedzisai Ruhanya vati hazvingaite kuti vamunangagwa vanzi vangaite chibvumirano chakadai navatsvangirai sezvo vamugabe varivo vachakwikwidza vakamirira ZANU-PF musarudzo dzegore rinouya.
Kuti payakatsika nepayakamira haina payakamira, asi dekurukuva vamugabe kana vahwina vachaita coalition government navatsvangirai kana kuti neopposition, tingazvinzwisisa nokuti government yacho mapolitical parties maviri wayo ZANU neMDC nemacandidates maviri wayo vamugabe navatsvangirai ndovangakwanisa kuita izvizvo. Izvi zvavamunangagwa I think politics dzefactionalism dzekuZANU dzokusvibisa. I think pakuda kungowana nzira yekunzi vamunangagwa vachidzingwa chi vadzingwe muZANU vachinzi vari kuita mapact nanatsvangirai vari kuda kuunza varungu, it's more of propaganda than a solid story because pathway nzira yekuti vamunangagwa vanozoita pact navatsvangirai vanovabva nokupi vari hani.
Varuhanya vanoti kuburitsika kwakaitwa mashoko aya zviri kuratidza pachena kuti pane vari kuda kusvibisa zita ravamunangagwa pamwe neravatsvangirai pamberi pesarudzo.
Hani muri kuona pane nyaya yamunangagwa vatsvangirai hurumende yeBritain varungu kusvibisa inoona sekuti risosi inokwanisa kunge risosi yevanhu vari kurwisana muZANU vanoda kusvibisa nokupedza munangagwa kuti achipera kuti pe, because propaganda on its own parikwanisa kutorwa matanho kuti vamunangagwa mauta vari varungu, varungu vagara varunza vawiriranawo neZANU kuzoti mabritish aitotirwisa kupedza liberation credentials amunangagwa kuti amunangagwa vakudyidzana nevarungu vakudyidzana nemabritish akauraya vanhu kuchimoyo akauraya vanhu kuzambia akauraya vanhu kumozambique ndo inenge iripo asi chinhu chikuru ndechokuti mubvunzo watabvunza kuti vamunangagwa vanopinda papi haisi kandidhiti yezanu kandidhiti yezanu pamaelection ari kuuya tikuziva ndipresident Robert Mugabe.
Studio 7 hainokwanisa kunzwa kuna vamunangagwa avo vayakundikana kubata muzanu PF mune zvikwata zviviri zviri kurwira kutora matomo kubva kuna vamugabe uye chimwe chezvikwata izvi icho chiri kudaidzwa kuti Team Lacoste chinonzi chiri kutsigira vamunangagwa kuti vatore masimba kana vamugabe vabva pachigaro. Chimwe chikwata chiri kuzvidaidza kuti Generation 40 chinonzi chiri kutsigira mudzimai wemutungamiriri wenyika amai Grace Mugabe kuti vatadzidze vamunangagwa kutora matomu kubva kuna vamugabe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.